Tingati kudomwa kwava Joe Biden semumiriri webato remaDemocrats pasarudzo yemunambudzi vachitevedzwa namai Kamala Harris. Mucherechedzo wokuti muno muAmerica mune kutongi wejekerere nokuti maDemocrats vakaita sarudzo yavo iya inonzi primary vachikwikwidzana vakawanda chaizvo pasina mvungamupopoto, pasina kurovana, pasina kumanikidzana, pasina kutukana kwakanyanya, asi kwaiva nekurwisana kwepfungwa vachirodzana pfungwa kusvika vaJoe Biden vazobudirira. Tingati rwendo rurefu rwakafambwa navaJoe Biden kuti vazosvika pavari nhasi, nokuti vakatanga vari chitsama chaizvo vakakurira vamwe vavo vese vekumaDemocrats kusvika vazosarudzwa. Uye zvakare ivo vaJoe Biden hakusi kutanga kuda kuedza kuva nhengo inomirira kurwisana noumwe kuti vaite mutungamiriri wenyika, tingati kato vake chitatu vachiedza kurana kuita president. Saka kwavari ibig achievement, kugona zvikuru kwavakaita uku.
Asi munoona vaine mukana here pakuzenge vaakukwikwidzana navaDonald Trump muna November?
Tingati vaita mukana wakanaka, nokuti nguva ino inguva isina kumira zvakanaka kana takatarisana neutongi hwavaTrump nebato remaRepublicans, kunyanyanya nenyaya yatakatarisana nayo, nyaya yeutano, nyaya yeekonomi. Asi kunyanyanya nyaya inoenderana nechirwere cheCOVID-19 kuti bato remaRepublicans kuburikidza nemutungamiriri wavo Donald Trump vatadza kuunganidza huwandu hweAmerica kuti pave nokurwisana kune gwara kwechirwere ichi, zvinopava Joe Biden mukana mukuru kwazvo wekuti vave vanogona kunge vachizobudirira mumwedzi wambudzi pasarudzo yeupuresidendi.
Tinoona kuti vaJoe Biden munhu agara kwenguva refu inodarika makore makumi mana vari mune zvematongerwo enyika nemuhurumende. Zvii zvitsva zvamungatarisira kuti vangauyisa?
Chitsva chikuru chatingati vaJoe Biden vaunza kubato remaDemocrats pamwe chete nemuAmerica kuri kuti vabudirira kuita mutungamiriri, chikuru ndechekuti kekutanga kubato ravo remaDemocrats vaunza munhukadzi wechirudzi kana kuti watingati wechitema kuti ave mutsigiri wavo mukuda kutsvaga kuita vaite mutungamiri, kuri kuti vabudirira. Kungava kwekutanga muno muAmerica kuti America ive nemutevedzeri wenyika wechikadzi uye zvakare anenge ari munhu wechirudzi kana kuti munhu wechitema. Chinhu chitsva ichocho chinonzi nevanotingati progressive policy yaitwa nemaDemocrats.
Mungatarisira here zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muno muAmerica kusanganisirawo vanobva kuZimbabwe kuti vangatevera vaBiden munambudzi?
Tinoona sekuti vana veZimbabwe kana kuti vamwe vanhu vanobvawo kune dzimwe nyika vakapotera kana kuti vakauya kuzogara muno nemareasons akasiyana vachatsigira bato remaDemocrats, nekuti zviri kuitwa navaTrump zverusarura vokanganwa kuti ivo vabereki vavo pachavo vakatobvawo kune dzimwe nyika. Izvozvo zvinoshungurudza vanhu vakawanda uye zvinosandura mucherechedzo weAmerica wokuti America inyika yakaumbwa uye inoramba ichisimbiswa nevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vachizouya muno kuti vawane chouviri nekutsvaga rifa riri muno.